Ini njini tanono kawande likiti eino imisero ye na uza nasi ina Gumiguru 26-2017. Vanu wakawanda woche machema ni urogwa wehuru mende weku tengera mazishe jika karara jemwetikari panguwa iyo nyika isina mari uye saruzo zishitari siwa kuitwa goreri no uya. Masangano Election Resource Center ne Zim Rights oronga churongwa chekuti gurukota remasvingo vapo uchimedza vaenza nefunga dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika nevamwe vagari vemudunhu remasvingo. Munyaya yedu huru yanhasi Studio 7 iri kutarisa zvakadzama nyaya yemhirizhonga iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara kuchitungwiza mukupera kwesvondo. Vana vechikoro vanoshandisa makombi votadza kuenda kuchikoro nepamusara pokushayiwa mari iyo iri kunetsa kuwana munyika. Sangano reFamily Aid Care Trust ropemberera kusvitsa kwaro makore makumi matatu richishanda neveruzhinji munyika munyaya dzezveutano, chirongwa chinonzi chiri kubatsira zvikuru vanhu vakawanda. Muchirongwa cheWomen's Round Table Maneruna 8 tiri kutarisa dambudziko regomarara repazamu iro riri kunetsa vanhukadzi vakawanda munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangamura kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.